tomezwa nebindu bindu rekushava vana havachina rudadizo rekwavanebva tumudza musoro uvaratidze kwavanebva ongorora mugumu ongorora mugumu misoro yatadzikisira pane vatatinotya orega kuzimbisa vana zvinhwere pepuka pepuka varaidze kwavanebva
pepuka pepuka
pepuka pepuka varaidze kwavanebva
pepuka pepuka chairai marara kumbai manyowa
toita zaine vana vatata vatakayeva misoro todzikitsira pabadza rekushava simudza musoro uvaratidze kwavanebva dzikitsira misoro pabadza rekushava vanakuru vanedza pepuka pepuka varaidze kwavanebva
pepuka pepuka
Thank you.
Thank you, thank you, thank you.